Manera kana kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 24/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvo iri muchirongwa chedu chanhasi
ndatadza kutora mari yangu mubhengi chizoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekusvika zvakakwana panguva yedu yehoridhe sezvo mabhanga achizovhurwa svondoro
vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi
krisimasi yegore rino yaaoma handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu bcause isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari dzatinenge tina tichibva yangokwana ipapopapo
veruzhinji vanoti havasi kukwanisa kuita matikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari
gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020 tiri kuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo bati pijana pijana bati riri nani hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga chiitika
mutungamiri wenational constitutional assembly valove mo madhuku vanoti gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi izvo zvichaita kuti vatambe zororo rekisimusi vasina chekubata mutori wedu wenhau nunurai jena uyo ari muchinhoi anotipa nyaya inotevera
vamwe vevanhu ava vaswera vari pamitsese asi vatadza kutora mari dzavo izvo vanoti vatatadza kutengera mhuri dzavo zvekudya pazororo rekisimusi mumwe atadza kutora mari yakatumirwa nemukoma wake kubva kubritain nemukuru ndiva musavengane tom avo vati makambani anoshandiswa kutumira mari anoisa tumitemo twakawanda senzira yekunonoka kana kusada kupa vanhu mari dzavo nenguva vatomo vati kana munhu aine nhamba yaanenge atumirwa nemunhu anenge atumira mari hapana chinoita kuti arambirwe kupiwa mari yake
ukanobvunza vana mukuru vanoti vanoda original ID iro rebepa vati munhu angatumwa munhu anenge ayakuzotora anenge ane MTC number anenge ane nhamba yemunhu amutumira but inonzi you bring in even bureaucratic issues yekuti ndezvo zvinhu zvamuri kurequire in that process is too uy munhu ngaangoya nenhamba yake zani zvangofanana kana ndine kadhi rako kubhengi ndobvunza chitubva kuti chinje chii sei muchida kuti zvityise izvo zvisingatyisi
mumwe atadza kutora mari yake kubhanga rezimbabwe bank vasimon sose vati mhuri yavo ichava nehorojo yekisimusi inorwadza sezvo vanenge vasina zvekudya zvakakwana
ndatadza kutora mari yangu kubhengi chizoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoridhe sezvo mabhanga achizovhurwa svondoro
asi vamwe vashandi vepachinho university of technology avo vaisirwa mari dzavo nhasi kumabhanga vatozomanikidza mukuru webhanga repsb kuti avhure nguva dzekuvhara dzadarika mushandi uyo anoda kuzivikanwa nezita rekuti melodi ati mari yavo yapinda masikati ano nokudaro vataurana nemukuru webhanga kuti vatore mari dzavo
saka tiri pano taine kuvhara bhengi yatokwanaka vanga vatinyange bhengi rakavharwa tinokusevaelekati saka tiri pano
nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda negimri finance vagilbert muponda vati mitsetse yevanhu vari kutora mari kubva kunze kwenyika mucherechedzo wekuti zvizvarwa zvemunyika zviri kuchengeta hama neshamwari dzakasara kumusha
aiwa aripa ari kukonzerwa nesupply yawanda yemari iri kubva kunze
Panofanirwa kuitwa urongwa unoita kuti mari izi dzitorerwe kumabhangi.
Saka I think what he needs is it's further investment muma channels ema remittance iwo aya. Plus parufana kuitwa because you see a lot of those who are collecting money are unbanked. You know munhu angada kutora mai vaendesa kunotengesa maybe kuita pamusika padema. Saka paka kukoretwa setting yacho kuti that mari inokwanisa kupindira directly kuma bank accounts evanhu iri forex kudaro. So that iwewe ukatumirwa mari ka uchibhenga neCBZ kana uchibhenga nePOSB mari yako ngaibva yaenda straight kuCBZ foreign current account yako, that's a lost account.
Nizvese pamabhanga nenzvimbo dzekutorera mari iri kuwanikwawo kunzvimbo dzakaita seHarare, Bulawayo, Mutare neKadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi remabhanga sezvo vakuru vavo muchinhoyi vati titaure nevanobvumirwa kutaura nevatori venhau kuHarare avo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba zvakanaka zororo rekisimusi mangwana sezvo vari kuomerwa neupenyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemapunda zvitenge zvinova zvichingokwira iche nezvitan haina kukwana. Unozongotorawo 1 to 1 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti yaunenge tiudzi rinokwana aiwa haikwani.
Mugari wekudziva rase kwaextension vameluleks banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rino yakaoma asi ndingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu because isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapo ipapo unofanira kuti utosqueeze uchitaka dhiri nekutotiuwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekokwesha hauna chaunoburitsa, unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chiya zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti patai atenga anga achakachipa but zvino akutorova kuma 700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvokuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana chiri kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaki. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi. Potowo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Mungu mitengo iri kukwira izvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizili zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira
mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muzimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
sachigaro veMDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzokora vari kukurudzira veruzhinji kuti vasaungana zvakanyanya munguva ino yezororo rekisimusi sezvo denda recovid-19 richakapfunya chisero pasi rose ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas mushanganya huye westudio 7
MGC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinoshuvira mhuri yeZimbabwe iri muno mudiaspora neiri kuZimbabwe kisimusi yakanaka tinozviziva kuti gore rino ranga risina kumira zvakanaka nenyaya yeCovid-19 saka tinoti aiwa yanguva yekuti timbotenda mwari yanguva yekuti timboyeuka kuzvarwa kwemwanakomana ngatiitei tifare asi tichiti farei farei tobva tatindika nekuti tichinaro dambudziko redziwa mupengo ngatiregedzei kuungana zvakanyanyisa uye vanenge vakaungana ngatipfekei mamaski edu togeza maoko vari kumamishawo ndizvozvo nevari kuno tinokushuvirai zvimwe chete izvozvo kuti tese tinge tiine kisimusi yakanaka tichitarisirawo gore rinouya kuti rinenge riri gore riri nani munyika nezvinenge zvichiitika munyika tinotarisira kuti mwari vachatinzwa chirwere ichi chedzwa mupengo chobva chaenda
tombodzokera hedu mukuwanikwa imi muchipembera zuva iri rekisimusi imi muri kuzviita sei tichiona kuti vazhinji vari kutya kuti vasangane pamusoro pedenda iri asi vamwewo vane zvavari kuteedzera kuti vanenge vakabayiwa nhomba nezvimwe zvakadaro vanogona kusangana zvakamira sei kwamuri ikoko
aiwa ndizvozvo chaizvo tangachitarisira kuti tinenge takazadza dzimba sekuziva kumba kwachifika kumba kwemunhu wese tositi kuno kudhakota yese inouya kuzoungana kumba kwachifi asi gore rino takatoti aiwa ngatimbomirai tochitongounganira kisimusi yacho tiri mhuri chete nekuti kuunza vanhu vakawanda hauchaziva kuti uyo abva nekupi uye vanenge vari vanhu veukama kuti uchazobvunza kuti pakabayiwa nhomba here iwewe zvinobva zvazonetsa saka takangoti ngatingotambai kisimusi yacho tiri mhuri ende ndozvatinenge tichitokurudzira kuti vanhu vaite vasanyanya kuzara mudzimba vasanyanya kuwandisa nekuti kisimusi iyoyi ingatove nemakuva nekuti inobva chirungu anoti inogona kutoita super spreader saka tichongoramba tichikurudzira vemhuri kuti vasaunganidze vanhu vakawanda vangotamba Christmas vari vega
avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuNorth Dakota naMavlas mushlanganya huye westudio 7 sezvo tichitema tisina kwatakarerekera Marvelous mushlanganya huye westudio 7 aptaura zvakare nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza avo vari kukurudzira vatyairi kuti vasanwe doro zvakapfurikidza sezvo nguva yezororo iri nguva inoitika njodzi dzakawanda
muri Zimbabwe hama vadikani vadiwa vateereri tinokushuvirai kisimusi yakanaka gore rino tinoziva kuti gore rapera rava gore rakariri msanganiswa wezo kufara kuchema kunyunyuta kusua kune vazhinji vakarasikirwa nehama nekuda kwechirwere cheshura matongo nechirwere chechidziva mupengo. Kune vakasiyana siyana zvinhu zvazvina kuvafambira mukati mehombodo dzavo, mari dzakanga dziri kutiza, ndarama hadzina kuwanika. Nyika iri kuita sekunge iri kungozungunyuka, asi inoda simba renyu kuti tibatane pamwe chete, iva nyika imwe chete, ive nyika yedu, nekuti Zimbabwe inovakwa nevaridzi vayo. Imi ndimi varidzi veZimbabwe, ndimi mune vakazvina basa kuti uripi. Zuva ranhasi tondera kuti izuva rekupemberera nekutenda Mwari kuti tasvitsa rimwe gore, tasvika paKrisimusi tiri vapenyu, dai Mwari vatitungamirira.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji pazororo iri reKrisimusi?
Ndaingakumbira hama dzedu dzinofadzwa nedoro, aiwa, kana muchinge manwa doro musafarire kutyaira, farirai kugara pamba, nekutonderai munogona kuuraya vamwe kana kuzorai mimi muri dzikatara dzichitambura. Zvikuru sei musararadze, nekuti iri harisi bhavhati renyu, ibhavhati remwanakomana waMwari. Nezuva rekuzvara kwaJesu ngationei kuti hatina kuuraya vamwe neuchapa hwekutyaira takadhakwa. Uyezve vari kufamba vachienda kumamisha, mutingwarire nekuti chirwere chedziva mupengo chatakashira nenyika. Saka musangofunga kuti chapera. Hatirespecte Christmas, hatizive chinonzi Christmas chinongokubatai. Chengetedzai mhuri dzenyu, chengetekai.
Imi seZANU PF muri kuti chii kune veruzhinji?
Ini nebato reZANU PF tinokushuvirai upenyu hwakanaka, tinokushuvirai Kisimusi itsva, Kisimusi yakanaka yakakomborerwa. ZANU PF inoti kwamuri, iwe neni tine basa, nyika yedu inoda iwe, iwe unodiwa nenyika yedu. Dai makakomborerwa muve nenguva yakanaka.
Ava vanga vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari kuBritain naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House wazivisa nhasi kuti America ichabvisa mutemo wokurambidza vanobva munyika sere dzekuchamhembe kweAfrica kupinda muAmerica. Muzinda weWhite House unoti izvi zvichaitwa panopera gore rino nemusi wechishanu. America yakadzika mutemo uyu musi wa29 Mbudzi, zvichitevera kubuda kwakaita mhando yeCOVID-19 yeOmicron variant. Mazana nemazana emadzimai akaratidzira nezuro mumaguta emuSudan achinyunyuta zvichitevera mashoko ekuti kune madzimai 13 akabatwa chibharo svondo rapera apo vanhu vairatidzira kusafarira kwavo utongo hwemauto munyika iyi. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku vanoti kunyange hazvo gore rinoranga rakaoma munyaya dzeutano pamwe neupfumi riri nani kana zvichienzaniswa negore ra2020. VaMaduku vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kunyange vachipesana mumaonero ezvinhu munyaya dzakasiyana siyana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020. Tikuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo pati mbijana mbijana, pati riri nani, hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga achiitika. Zvinhu zvizhinji zvichiri kungooma upenyu, asi zvanga zviri nani pane gore rapfuura ra2020.
Sei muri kudaro Professor Maduku?
Chinhu chandingada kuti chiri nani ndechekuti zvekutanga muna 2020 takanyanyokuwara stereki nenyaya yeCOVID yanga yakasimukira zvokuti yakativhundutsa. Muna 2021 kunyanzwi takati vanhu takashayirwa nevanhu vakati, asi tanga taakuziva zvokuita, tanga taakukwanisa kurarama neCOVID, asi takangoluza zvedu hama neshamwari dzanga dzichienda tingotorwa nedenda iroro. Then kune zvinhu zveekonomi izvi, tanga tichiona kuti kutenga kwemari yeZimbabwe yatinoti Zimbabwe dollar zvanga zvaanani pane gore rapfuura racho. Vanhu vazhinji vanoziva kuti pane panga pechitorambwa mari kuti ukada kuti ndoda kubhadhara neeco cash kana ndoda kubhadhara neZimbabwe dollar munhu aingokurambira kuti aiwa ndirongoda US and US chete. Muna 2021 zvanga zvaakuita kuti pamwe mari yacho ingati yadzika hayo pamutengo asi unokwanisa kuti uine eco cash unokwanisa kupinda mushopu munhu achikwanisa kubvuma kuti mari iyoyo itenge. Ndozvinhu zvandiri kuti zvanga zviri nani nyanzi waakuda mari yakawandisisa kupfuura yataishandisa mamwe.
Tanga tichitaurawo nevanhu vari muZimbabwe vari kuti izvo rwendo runo zvinhu zvakavaomera nekuti zvinhu zviri kudhura kuburikidza nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Imi muri kuti zvinhu zviri nani, mungatsanangure kuti sei muri kuti zvinhu zviri nani.
Nyaya yekukwira kwemitengo yangogara iriko, ini ndiri kutarisa picture yekumberi mberi yekutarisa kuona kuti patakamira apa nepatanga takamira pamashure apa tiri kuramba ichidzokawo mashure here kana kuti zvinhu zvedu zviri kufamba but mbijana nembijana hazvisi kufamba zvatingada kuti zviite. Saka kuoma kweupenyu kwakatoramba kuriko, vanhu vari kuomerwa neupenyu. Asi munhu akati zviri nani anenge achikombeya kuti gore rapera negore rinei. Ndizvo zvandiri kutaura izvozvo. Saka kungava kusiyana kuona.
Semutungamiri webato rezvematongero enyika, zvii zvamungataure kune vanhu vane musiyano nemaonero avari kuita vanhu ivavo?
Handisi kuziva kuti vari kuona zvakasiyana nevari kuona zvakasiyana ndevapi. Chandiri kuziva ndechekuti izvezvi izvi tingada kuti kune vanhu veZimbabwe makore ari kuya gore rinoteera iri tinenge taakugadzirira nyaya yesarudzo kuti zvinhu zvinyatsoimprova zvifambe zvakanaka, tinofanira kuchinja hurumende iripo, tiunze imwe hurumende inoita kuti zviimprove kwemene. VezanuPF vagarisa vezvematongerwo enyika tingati vava nemakore 41 vachitonga nyika ino. Ndosaka zvinhu zvichifamba mbijana mbijana. Saka ivhu ndaindati zvaanani kubva pane zviri nani kubva pane last year hazvitauri kuti zvanaka stere. Kungotaura kuti vari kuda kuimprova asi havazogoni kuimprova zvakanaka. So zvinonga zvaakuda kuti tikangoramba tiine hurumende iyoyo iripo hatizombonyanyoona zvinhu zvatinoda kuti zvifambe. Tinenge tichingoramba tichingoshanda zvinhu zvedu.
Kune vamwe Professor Madhuku vari kuti izvo imimi muri kutaura nyaya yekuti izvo yasvika nguva yekuti izvo hurumende iripo inge ichichinjwa, asi imi muchionekwa muchidyidzana nehurumende iyoyi kuburikidza nemusangano wePollard. Munoti kudiko vanhu ivavo?
Musangano wePollard musangano wekuti vanhu nezvematongerwo enyika mapolitical parties vakwanise kushanda pamwe chete vachipanana pfungwa dzekuti nyika ienderere mberi. Saka kana munhu ari muPollard haasi kutombodyidzana nehurumende iripo. Munhu kana ari muPollard ari kushanda mashandiro anotoitwa mune nyika yega yega. Vanhu vemunyika havafani kuvengana nekuti vanenge vari kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Saka kutaura kwevanhu vanenge vasiri kuti pamwe vanyatsoona kuti nangwa chikuru chePollard ndechiti, nangwa chikuru chePollard ndechekuunza maonere mukati mwenyika yekuti kana tiri vatungamiriri vemapato akasiyana siyana ngatingoramba tichisangana tichipanana pfungwa. Asi patenge chipafungwa vari kutonga zviri kwavari kuti vari kuzvitora reka vati havasi kuzvitora. Kana vasina kuzvitora, vanhu vanenge vachivhota vanofanira kuzotaurirwa mugore rinoteera kuti aiwa patanga tichishanda navo vanhu ava takavapa pfungwa yakati neyakati asi havana kuitambira. Saka imimi vanhu vanofanira kunge vava kujaja vanhu ivava.
Mashoko enyu panguva ino yezororo rekisimusi negoredzva kuvateereri venyu neZimbabwe yese jekerero.
Ndiroda kuti Salove Mo Madhuku, mutungamiriri weNCA, ndoda kuti kune vanhu vese vemuZimbabwe nevatsigiri vedu vebato redu reNCA, ngative nekrismasi yakanaka. Ndinokushuvirai kuti gore rinouya 2022 riite gore rakanaka kwamuri mose. Tinoda kuti Mwari atitungamirire mukati menyika yedu nekuti nyika yedu ibudirire. Ngative nezororo rakanaka, tofara murunyararo nemhuri dzedu neshamwari dzedu nevanhu vakavakidzana nesu. Tiite nguva yakanaka. Ndine gonda rekuti muna 2022 zvinhu zvedu zvemukati mwenyika nekushanda pamwe chete zvicharamba zvichienderera mberi kusvika tasvika 2023 pachaita sarudzo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Love Mo Madhuku vachitaura vari parunare vari muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Zvezvemitambo muzibabwe vanoti varikuenda kumaruwa kunosangana nehama neshamwari panguva ino yezororo rekisimusi negore idzva. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vavo kusanganisira muzvare Ana Muguni, avo vaive mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee uyezve vakagadzwa mukomiti yeugadzisira nhabvu munyika, vanoti vanenge vari kuchimanimani vachionana nehama neshamwari.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi wetsiva Brandon Denese anoti anenge ari kumasvingo achifara nevamwe avo anga ave nemakore maviri asati aonana navo.
Kisimusi tinongotenda kuti mwari anenge achitigonera. Tinenge tichigoindiro masvingo ndiwezvira tinenge tichingofarawo tiriko kumasvingo. Tinobvira mukombe wangu.
Murayiridzi wevabati vepagedhe vechikwata cheZPC Kariba Chenjerai Dhuve anoti awanawo nguva yokuve nemhuri yake pamwe nemukana wekushanyira hama kumusha.
Ipa Christmas apa ndenge ndichifarawo wangu ndine vana vangu tichiwana mukana tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Asi murongi wemitambo yetsiva ane mukurumbira vasavini maumau vanoti vachange vari pamba vachigadzirisa machikichori avari kurongera veruzhinji munandira.
Tese tinenge tiri muzororo taka batana nemhuri dzedu dzakasiyana siyana kusvikira muna January umu. Ndinovimba kuti muna January inini pachangu ndinenge ndichiita mutambo wetsiva wekutanga kwegore muna January iwo unotevera uyu. Saka ndinoti vanotevera nyaya dzetsiva toonana mugore idzva 2022 apo tinoziva kuti tinenge takakutakurirai zvakawanda zvetinotarisira kuti zvichaitika munyaya dzetsiva.
Munyori wezvemitambo Admire Muyemeke uyo anogara kuEngland anoti anga achida kushanya kumba kuZimbabwe asi izvi hazvichakwanisike nemhaka yeCovid-19. Muyemeke anoti achange ari pamba akazorora nemhuri yake achitarisira kuti 2021 aive akamira sei.
Takangounganawo semhuri nguva inenguva yekungozorora tingaite sei, ndiyozorora yacho kandiyo Christmas yacho. Saka tizvindonge ndichiita paChristmas ndakagara zvangu.
Nemutambi wechikwata chenhabvu cheFC Platinum Gift Bello anoti anenge ari pamba achigadzirira mitambo inotevera.
So Christmas tachangospendo zuva racho riseroro nefamily tichingotandaruro zvedu tiri pamba.
Murayiridzi wevamhanyi uyezve ari sachigaro webhoard reMidlands Athletic Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti havasi kuzorora sezvo vane basa guru ravakatarisana naro revamhanyi vechidiki.
Paholodhi ino yeChristmas kuti nyuye sezvo ndine vana vechidiki tichange tichitrena paholiday pano kubva musi wa 27 December kusvika musi wa 8 January. Tichange tichitrenawo for those 2 weeks tichigadzirira kubva kuchikoro vachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati.
Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana vari kuenda kuzororo mushure megore iro ranga rakavaomera zvikuru nemhaka yechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Manzuwa Egelia achiti hapana chafamba uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chelive job na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa dzekisimusi yegore rino. Sezo nguwe adia pera rikaiti mbocha kisabanga ziri muna uzeluza nasi. Vatu wakawanda vata za kutora mariza avo kumabanga. Kizo tuchaita kuti vaumerwe nezororo. Mutunga miriwe National Constitutional Assembly wala kumoma duku. Vano tigorera 2021 rangariri nani. Kata zishenza nikwa negorera 2020. Chabata shukabuma gumwe chirongwa chebucha nasi. Iwai nesu zakari mangwana. Kana mchida kututumira tamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kuzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti muve nezuva rekisimusi rakanaka mangwana.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ngenja kwele nkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 24 mpalakazi 2021 uPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ndingakala ngithi umuntu wathinga okuyimaski kwakho okuncane okungafikile edola abe sevala. Ngokwenza nje into encane kanjalo uyakwazi ukuthi ubangele ukuvusa ama-infection ngama-thousands ama-infections ngoba ukwazi ukuziphatha ngendlela njalo elungileyo. So okuncane wena esukwenza ukwenze.
Lanxa inani labatholakala bele COVID-19 lisehla, elabalahlekelwa ngumphefumulo liqhubeka likhuphuka.
Thina siyabona abenkayela besibendala. Akula business la. Amabhasi maningi kakhulu asilamali. Sadlalana ama-100 rand. Amaphoyisa asihlupha futhi asithathela imali.
Iningi labantu bakobulawayo lokho lisendleleni emabhasini loba ezimoteni bedinga ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sihlangabeza usuku lwekhisimusi. Lo mculi wengoma zomdumo wokholo uMfilo Dube ehamba leqembu lakhe le-The Family Praise Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Nganxa inani labatholakala bele COVID-19 lisehla eZimbabwe, elabalahlekelwa ngumphefumulo liqhubeka likhuphuka. Kunje bengamashumi amabili lasikhombisa 27 abalahlekelwe yimpilo ekutshoneni kwelanga layizolo, okukhweze inani lasebebulewe yileli gciwane kwaba zinkulungwane eziphansi kwezinhlanu 4855. Lokhe lolu bhubhane loqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Umazi Sigama usethulela lolu jaba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bathi leli nani selikhuphulwa yibuyekethisa kwabantu ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ngesikhathi ilizwe libhekane lohlobo olusabalala lula olwe-Omicron. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro uxwayisa uzulu ukuba azinakekele lokuzilondoloza okwesibanga esiphezulu.
Maintaining optimal health hygiene. We all know that.
Sibone ukuba izandla zethu zihlanzekile isikhathi sonke ngokwesibanga esiphezulu. Sonke siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukusabalalisa imikhuhlane eminingi kakhulu.
Okugcizelelwe ngudokotela Mandela Ncube, yena osekusigaba sakugcina sokuphutsha izifundo zakhe e-University of Zimbabwe.
Dingakala ngithi umuntu wathinga okuyimaski kwakho okuncane okungafikile edola abe sevala. Ngokwenza nje into encane kanjalo uyakwazi ukuthi ubangele ukuvusa ama-infection ngama-thousands ama-infections ngoba ukwazi ukuziphatha ngendlela njalo elungileyo. So okuncane wena esukwenza ukwenze.
Unkosikazi Sindiso Mdlongwa wakobulawayo uveza ukukhathazeka ngalesi simo.
Sabe silifile ukuthi siyavakatshela nalezi hlobo ezabe zila kwamanye amazwe. Ngoba abanye bakhona abavaccinatwanga and asisalaleli imithetho esiyiphiwe. Akusela social distance, akusela kugqoka imaski, asisasebenzisi le-sanitizer.
Sebephezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 201,344 asebatholakala bele coronavirus selokhu lolubhubhane lwaqhamukayo nyakenye abedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu lengxenye babo 151,309 ngababa lenhlanhla yokusinda kulomkhuhlane kuthi abafika phose inkulungwane ezinhlanu babo 4,855 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Iningi labantu bakobulawayo lokhu lisendleleni loba emabhasini ezimoteni bedinga ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya lokulinda unyaka omutsha bendawonye labomndeni. Kungakhathalekile lokungamanga kuhle komnotho welizwe kanye lokukhwaza ngolaka kobhubhane lwe-COVID-19. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lanxa ubhubhane lwe-COVID-19 lokhu lukhwaza ngolaka, iningi labantu lokhu liphithizela, sikhuluma nje bezama ukuthi liphuma ilanga kusasa, babe sebesekhaya ukuyahlanganela labomndeni ngekhisimusi, bemelela njalo ukuqhamuka kweminyaka, besamukela umnyaka omutsha bendawonye. Umtshayeli wemota ezincane ezithwala abantu umnumzana Methusela Incube uthi yebo bayahamba abantu kodwa ibhizimusi liphansi.
Sina siyabona abengikhaya la center. Akula business la. Amabhasi maningi kakhulu asila mali. Sajabana ama-100 rand. Amapoza asithupha futhi asithathela imali.
Umnini webhasi umnumzana Samuel Shumba uvumelane loNcube.
Hayi, ukuhamba bayahamba kade abalutshwana. Bathi esikhumbeni ethu amanye ama-Christmas ale iwesela abantu abaningi. Asikwazi ukuthi abantu abanamali kube kuyini. Hayi, business iphansi. Sijala ukuthi amanye amalanga i-24 abantu bayasala emarenkini kuzobathatha futhi i-25 manje akwakathi esiyabona kulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuya ekhaya wesaba ukubamba i-COVID-19.
Sesaba lokuphuma siyebanganini siyezikhupha nje.
Iningi liphakathi kokuhamba kuthi abanye sebefikile lapho abaya khona sekuhlatshwe imbuzi, inkomo, inkukhu lokunye okuhlukeneyo. Abantu bekhangelele ukuthakazelela ilanga lakusasa lekhisimusi elithakazelelwa mhla zingama-25 ngompalakazi elithakazelelwa ngamakholwa amaningi ngoba limumethe imbali eqinisa ukholo lwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uZulu ukuthazwa ukubana akhumbule abaswelayo ngalesi sikhathi sekhisimusi. Lokhu kuvele lapho kunikezwa intandane labagugileyo impahla zekhisimusi ngabenhlanganiso ye-Peace Charity Home enyandeni eGwanda North. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emcimbini wekhisimusi oqoqelwe intandane labagugileyo, unkosazana Saneliso Dube ongumqondisi wenhlanganiso ye-Peace Charity Home uthi ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 sekudale ukuqonga kwenani labantu abadinga usizo, ingakho uZulu kumele akhumbule laba baleminwe emfitshane ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Njengobona ukuthi i-COVID inje, abantu abaningi basendlaleni eningi kakhulu ngenxa yale COVID. So ngicabanga ukuthi la wathi sebedatshukelwe, hayi kule khisimusi, kuwumusa kaNkulunkulu kubo.
Okugcizelelwe unkosazana Samukeliso Ncube othi lo mkhuhlane we-COVID sujiye sekule ntandane eziningi ezidinga usekelo.
Abantwana sibabonile badatshukelwe, abaningi abalala uncedo abalutholayo sibabone bejabula kakhulu xa kade benikezwa lezi zinto. So sicela ukuthi anyone ongakwanisa ukuthi athole anything afake la isandla.
Umnumzana John Moyo uthi njengezakhamizi bayawuncoma lo msebenzi.
Ngibona lakade nakwana ukuthi impahla kugcwele phandle akade kunika bani izipho siyazibonga.
Osakhulayo Shailene Mpofu uveze ujabulo okhulu ngemva kokuthola isipho sakhe.
Ngathi bekungameka kodwa basizile abantwanini abahluphekayo ukuzinika izipho njengezigqoko lezicathulo.
Iningi lithi lonyaka ikhisimusi izadlula nje njengawo wonke amalanga ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho kanye lokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus elidala ukuthi iningi lilahlekelwe imisebenzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisenyandeni eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Loba nje iningi lezizalwane zeZimbabwe liye ekhaya ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo labangane. Abanye basele eGoli kwele-South Africa ngesikhathi ukumemetheka kwegciwane le-Omicron kusidla amahabulo. UJuso Kumalo ukhuluma labeZimbabwe laba ngabazabe bekwenza kusasa ngekhisimusi.
Sekusela amahola ambalwa ukuthi luqale usuku lwekhisimusi, kodwa kumemetheka ngesiqubu kohlobo legciwane le-corona i-Omicron kwele-South Africa kuqhubeka kudundubeza injabulo yabeZimbabwe abaningi abazadlalela ikhisimusi eGoli. Abahlaselwa ligciwane le-Omicron ngosuku kwele-South Africa badlalela kuzinkulungwane ezingamashumi amabili, around 20,000. Lokhu sekulethe uvalo kwabaningi njengoba ikhisimusi ijatshulelwa ngokuhlangana abantu bebaningi begida besidla lokunatha amanamunede lamanzi amponjwana. Isizalwane seZimbabwe njalo esikhulumele sebandla lezaphu kwele-South Africa, umnumzana Kanisha Sinkala, ngomunye wabangahambanga ekhaya ukuyakudla ikhisimusi lezihlobo labangane. Yena-ke uthi ikhisimusi yalonyaka bazayidlalela evalweni ngoba sekungenzeka ithi phela omunye esebanjwe i-corona.
Cela ukuthi abantu bazinanzelele kakhulu, abantu bangazi expose ukuthi bagcine belimala, ama masks sigqoke, sikwazini ukuthi sisanitize, senze konke okufaneleyo because asifuni ukuthi iphela ilokhu zeni i-festive season nalesi layo siluze abantu abaningi.
Ngakwelinicela imbongelo Dumo uBongani Ncube uthi uzayidlalela endlini lemuli yakhe njengoba phandle kungathi kuzalele ingwe.
Yes, bengifisa ukuthi ngiphume out sibona abanye, but because of this thing i-corona I'll spend my time with my family sihlele endlini. I will just enjoy. We have bought few drinks, sizoziphuzela sitshisa inyama, we spend time endlini.
Umnumzana Fredman Khwebu yena uthi bazayidla bevika i-corona akwelinye icele bezibuza ukuthi iyozala nkomoni ngonyaka ozayo njengoba uhulumende we-South Africa esemise ukusebenza kumaphemithi ababewaphiwe.
Lo nyaka angiphumelele ukuthi ngiyedla ikhisimusi lemuli yami labantwana ekhaya ngesizathu esiyazakala nje umhlaba wonke since kuhlasele i-COVID lapha. So ngiyesaba ukuthi uma ngagijima lapha ngithi uma ngifika e-border gate angazi ngizahlangana nobani, ngicine ngikutapile lami ukugula noma ngisuke ngiklini, ngicine lami sengifika ngithelela i-family ekhaya. So nje ngiyasho lo nyaka ikhisimusi ngizazidlela ngiyi-one ngizidlalela endlini. Konokweni lakho ngiyidle ndala ngoba just nje ilanga eliyi-one.
Isikhulumeli senkosi uBulelani kaMzilikazi, umnumzana Bonman Khumalo, uthi vele iningi ligcine lingasahambanga ekhaya hhayi ngoba bengafuni kodwa ngenxa yemigoqo ye-corona.
Iningi labantu abahambanga ngaleso sizathu ukuthi babe bezwelelo elokuvalelwa okwensuku ezilishumi. Kukhona nje i-message evele enkosini ethi Happy Christmas esizweni sonke kungakhathalekile ukuthi abantu bakuphi. Iyaqonqosela inkosi ukuthi abantu abalandela imithetho yona leyo ebekwayo ukuvikela impilo zabo lama-families abo. Hayi, Happy Christmas.
Bakhona bathi abasalesabi igciwane le-corona ngakho bazazijabulela santando bengagqize phakala. Labo asebehlatshiwe ijekiseni lokuvikela i-corona bathi lobanje bezayidla bezivikela ukwesaba kwabo kunganeno. Uhulumende kwele-South Africa ukhuthaza uzulu ukuthi enqabe ukuya emagigini alabantu abaningi njalo umuntu wonke aqhubeke elandela zonke indlela zokuzivikela ku-corona. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa nginguTuso Khumalo.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 Kanye ke lamalungiselelo okwamukela ikhefu lekhisimusi okulilanga la kusasa. Kwezemidlalo oyengikapteni weqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni wenguqu uBenjani Marowaro uthi iligi yabasakhulayo aseyiqalile izathuthukisa kabanzi umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Yintethele zendaba yezemidlalo uJoseph Njanju usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuluma ngesikhathi evakatshele iHighlanders Sports Club lapho kube kulo mcimbi wokubonga inkokheli yomdlalo wenguqu elodumo uNdumiso Gumede. UMarowaro uthe kudala kwakule midlalo yabasakhulayo eyayidlalelwa ezakhiweni zikamasipala wedolobha lakoBulawayo ezibizwa kuthiwa kuseclub ezitholakala phose kuwo wonke amalokishi, njalo yiyo acabangiwe ukuyiphendukisa.
Ngikhule ngidlala kuligi yemidlalo yomphakathi engasadlalwayo kathesi, njalo ngikubone kukuhle ukuba ngiyiphendukise leyo ligi. Lokhu ngikwenzela abantwana loba kungayisibo bodwa abazaphathiseka, kodwa mina ngifuna ukuba kube khona inhlelo ezokuthuthukisa umdlalo ngoba yizo ezingenze ngaba khona.
Iligi yeBenjani Marowaro Community Youth League yethule kuZulu okusemthethweni ngeviki edlulileyo edolobheni lakoBulawayo, lapho uMarowaro ahle athatha ithuba lokutshengisa uZulu iqembu leMagwegwe City Football Club. Iqembu leMagwegwe City yilo elibingela kuqala ukubhalisa kuligi yeBenjani Marowaro Community League, njalo kukhangelelwe ukuba amanye amalokishi lawa abumbe amaqembu azakuba yingxenye yayo leyi ligi. UMarowaro uthi ufuna ukuqeda umkhuba wokukhangela abadlali sebevele sebevuthiwe obhakileyo kweleZimbabwe.
You know, in this country the only one
kwelakithi kuqakathekiswa abadlali abavele sebeqeqetshiwe. Singananzeleli ukuba nxa singavele sehluleke ukuba lolonga kuhle besisebancane siyabe sesiyilahlile. Iligi leyi iza kuba lamaqembu angafika alitshumi lasithupha kumbe alitshumi lathoba mine mbili, njalo sifuna ukufundisa konke inkokheli, abonompembe kanye labadlali.
UMarowaro uqhubekele phambili wathi isifiso sakhe ngesokuthi ngokuhamba kwesikhathi iligi yakhe igcine isitholakala kumagumbi amane welizwe laseZimbabwe, njalo labadlali kanye lenkokheli bathole amathuba okuphuma bake baye kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezisekela uhlelo lwakhe lolu ngezibalisa e-Adachi yase-Australia, yona ephathise ngamadola asemelika zinkulungwane ezingamashumi amahlanu eyenyarazo kanye leyemukuru. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Okwamanje wethi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika. Ikhefu lekhisimusi elinanzwa mhlaka 25 Mpalakazi minyaka yonke likhefu eliqakathekileyo kumakholwa esiKristu, lapho abathakazelela ukuzalwa kwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Igama lokuthi Christmas libunjwa ngamabala amabili athi Christ leMass, okuyinkonzo yamakatoliki. Leli langa kodwa libikwa kungela bufakazi obucacileyo bokubana ngempela uJesu wazalwa ngalelo langa. Kodwa ngomhlaka 25 Mpalakazi ubikwa wakhethwa eminyakeni engamakhulu amabili edluleyo zingcwethi zemfundiso yokholo lwesiKristu kumbe ezeBhayibhili ngaleso sikhathi ngomnyaka ka-221 AD. Kwathatha eminye iminyaka elikhulu kubana leli langa lemukeleke ngamakholwa wonke esiKristu emhlabeni jikelele ukuba likhefu lokunanza ukuza kukaJesu emhlabeni. Lokhu abanye bathi mhlawumbe lemukeleka kungenxa yokuba lisiba ngesikhathi sinye lapho ukuthakazelelwa khona ezinye izehlakalo zokholo lwesiKristu, okufana lokunanza kwabohlobo lwamaRomans ikhefu ele Saturnalia kanye lele Dies Solis Invictinati, okutsho ukubana ukuzalwa kwelanga elinganqotshwayo, the day of the birth of the unconquered sun. Usuku lukamhlaka 25 Mpalakazi lwaqalisa ukukhanya embalini yempilo zabantu ngomnyaka ka-336 AD ngesikhathi sombuso kaConstantine, owaba umkhokheli wamaRomans wakuqala owayelikholwa lesiKristu, the first Christian Roman Emperor. Kunyayi ngoso kuthe kwaguquka kusukisela ngaleso sikhathi eminye imikhubakhuba ngaleli langa ilahla kulondolozwa eminye kuze kube manje okulenza libe likhefu eliqakathekiswa ngamazwe amaningi womhlaba. Umkhuba wokuphana izipho phakathi kwabomndeni labangane kubikwa kwaqala ngabo 15th century. Kuthi ke ukufakwa ezindlini kwezihlahla zekhisimusi ezivuka zilezipho phansi kwazo, i-Christmas tree, kubikwa kwaqala ngomnyaka ka-1605. Okwamanje leli langa seliqakathekiswa ngumuntu wonke olikholwa labangasimakholwa asebebeka phansi konke abakwenzayo batshone begwetshisela bomndeni ikakhulu abantwana labazukulu. Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Vigi uhlelo Woza Friday sihlangabeza usuku lwekhisimusi elakusasa kulo mculo wengoma zonke nokholo uMpilo Dube ehamba leqembu lakhe ele-The Family Science Music. Bona-ke bacula bekoBulawayo. Asizweni bexoxa lo msakazi weStudio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Amazwe sebengene kukhisimusi. Thina namhlanje sihlangabeza usuku lokuzalwa kuka Jesu Kristu sinentombi yakoDube.
Uzalwa esigodini eNswazi ngowesibili eMulini. Ngifunde eNswazi Primary School leNswazi High School. Ngiqale ezomculo ngo-2019. Igama engilisebenzisayo emculweni ngelithi Mpilo Dube and Family Praise Music.
Esijengene kwezomculo umpilo pho yena unamadlalati amangaki.
I-album yami yokuqala ngiyenze ngo-2019 ibitited isithi is time to praise. Ngiyenze lo Furican as uproducer wengoma lezo. Phakathi kwe-album leyo yokuqala ingoma eyahluphayo ingoma ethi ulobubele lethi ngiyabonga lethi alimbonanga.
Njengabaculi bonke abaningi kukhona laye abamnika umdlandla kwamenza wafuna ukungena kwezomculo.
Umculo wangi-inspire kakhulu ekuculeni ngoRebecca Malope, lo Deborah Fraser, lo Benjamin Dube. Yibo abaculi abangi-inspireyayo ukuthi lami ngize ngiqalise ezomculo. Mina ingoma ngiyazibhalela, ngizibhala futhi according to the Bible, ngihlabela ingoma according to amaverse eBhayibhelini.
Isikhathi silomona Madube unelizwi bani kubalaleli singena kukhisimusi kunjenje?
Ngomnyaka ophelileyo ka-2020 ngikhiphe isingini song yami ethi Malusi nguJesu ethakazelelwe ngabantu kakhulu. I-albhamu yami entsha engikhiphileyo kathesi ithi Angilamahloni yiyo likhangele lengoma ezinjengezithi Angilamahloni, Jesu nguye uyingcwele. Izatholakala ku-YouTube.
wa account ethi Family Praise Music. Ukufunela wako konke ngithanda ukuthi libe le Christmas enhle lomnyaka omuhle, cha omuhle, liphephe ezingozini, ligeze izandla, social distancing kule corona virus.
Siyabonga mathube ngempela umkhuhlane weCovid-19 ubhahile kulezi nsuku. Kumele abantu banazelele. Ngimpilo Thube esilayo kuhlelo Woza, Woza Friday. Ngithi happy and Merry Christmas kini lonke igama lamunye Ezra Jesus Banda.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lanxa inani labatholakala bele COVID-19 lisehla, abalahlekelwa ngumphefumulo liqhubeka likhuphuka.
iningi labantu bakobulawayo lokho lisendleleni la emabhasini loba ezimoteni bethinga ukuyadlalela iKhisimusi ekhaya. Kuliviki uhlelo Woza Friday besihlangabeza usuku lweKhisimusi silomculi wengoma zomdumo wokholo uMpilo Dube. Siligqibeke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngimeleke umsakazo wonke weStudio 7. Ngithi balaleli bakaStudio 7 libe leKhisimusi elithukela njalo ebusisiweyo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.